aiwa kutamba kwavatsvangirai vatsvangirai vangazvinetsa havo asi havana vanhu ka election yakaida kutaridza kuti vana vanhu ndivanani vasina vanhu ndivanani ende zvataridzika kuti zanu inavana ende mamemba eparliament edu atashara akawanda ivo mavota president akanyanyisa kuwanda asi kuti hatitende gudo mutemo kuti tinge tichikutaurirai but mafiga atinawo anotaridza kuti tahwina decisively
asi kavagumbo vamwe vari kuti sarudzo idzi dzinenge dzabirirwa uyezve vachitiwo kune vamwe vanhu vanga vachibva kune dzimwe nzvimbo vachienda kunovhota kwavanga vasingakwanisi kuvhota uye vamwe vanhu vanga vachityisidzirwa kumareserva vachinzi endai munovhota nasabhuku
haiwa kunyepa kuya uku nofunga titingakukurudza mhuri yezimbabwe igoitisira mamiriyoni nemiriyoni anosapota vamuzagabe tichivatiizira vanhu vakambozoona zvichiitika vanhu vakanzi vakaiva vakatogwa vakanekwa kumavoting station ndeyokuti mazita vanga asipo pana mastation davanga vachifanira kunovhotera saka ndobva vatakurwa kunovhotera kune dzimwe handipo ndichinhu zvakashata ini hatizivi vaye vakavhota vanga vari vedu kana vanga vari vatsvangirai hatizivi
ukama hwenyu nenyika dzekunze dzakaita sana America munoona huchizomira pakanaka here nekupera kwaita sarudzo idzi
handi maamericans vakativo kana kukaitiwa free fair and credible election tinokutsigira taitaka sadhig yaiti yatiyo taiti kwasara yeyu kuti itaure kuti taiti komesa kuti itaure kuti yati vese vakakudivo mazeze yakafamba zvakanaka maamerican angagoitei ukama hwedu hunofanira kungoti hugadzirisiwe